Apo dora remunyika riri kuramba richishaiwa simba kana richienzaniswa nedora rekuAmerica, vagari pamwe nevanoongorora zveupfumi nevanoongorora zvemagariro evanhu akanaka vanoti matambudziko ati kutarisana neveruzhinji achatodarika ipapa sezvo nyika yakatarisana nenzara inotyisa. Mumwe mugari wekwaMurehwa mudunhu reMashonaland East, amai Tendai Mukombwe, vanoti kwavagere mitengo yezvekudya iri kukwira kwese kumadhora emunyika pamwe nemadhora ekuAmerica.
Tuzezishuga nenge zvine zvinenge zvakutowarira kuda kuenda mutree. Flour neshuga neraisi zvazvachinja-chinja maprices izvozvo. Mafuta aiwo achiri nani asati akwira mutengo.
Nyanzvi munyaya dzemagariro evanhu vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, asi vachitaura vakazvimirira vatendai Ruben Mbofana, vanoti kushaya simba kwedhora remunyika kwave kuita kuti veruzhinji vave nhapwa sezvo vakawanda vachiri kutambira mihoro yavo mumadhora emunyika.
Vanhu vari kutambura vakandemere nokuti vazhinji vachiri kuhora mabhondi, vari kuhora maus vashomanene. Saka tumabhondi itoto twauri kuhora twaakupinda ma20,000 rand ma18,000 rand, uchada kutuchinja kuti tuite maus kuti uende kunotenga nato. Watuchinja paya uchaona kuti uchasarwa ne$50 chaiyo. Kana kutoshomeka kupfuura ipapo, zvino uchatenga chii kuti mwedzi upere? Saka yangove nzara vakandemiri muZimbabwe, maane nzara.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari kuBritain, muzvare Chennai mumwe mutambasere, vanoti izvi zviri kuratidza kuti munyika zvinhu hazvichina kurongeka zvachose mune zveupfumi.
Zvinoratidza izvo kuti mapolisi atakatarisana nawo kutarisira multi-currency, takatarisira interchange auction, takatarisira zvinhu zvana gold bag digital currency nezvimwe zvakadaro, zviri kutiratidza izvo kuti hazvisi kushanda. So taitotarisirawo kuti dai vehurumende vakasika kugadzirisa nyaya yeupfumi hwenyika.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, vaPersistence Gwanyanya, vanoti hurumende pamwe nebhanga guru renyika vari kurwisa siku nesikati kuti dhora remunyika ringe richigadzikana, zvinozoitawo kuti mitengo yezvinhu igadzikane.
Hurumende iri kushinaira zvakanyanyisisa nekuti Zimbabwean dollar ndiyo mari yedu. Zimbabwean dollar ndiyo yatinofana kunge tiririkira zvakanyanya, kunyanyanya vakuu bhanga guru rehurumende nevavanoshanda navo vemonetary policy. Ndizvo vanofanira kunge vachiita izvozvo. Saka vari kurwisa zvakanyanya. Chanzwa pamonetary policy statement yedu yatakatarisira anytime from now.
Nhasi dhora rekuAmerica kumabhanga nezvitoro ranga richitengeswa nemadhora yamunyika zviuru gumi nezvina zvine ma320, kana kuti $1 equals to $14,320 Zimbabwe dollars. Pamusika mutema, dhora rekuAmerica ranga richiita $1 is to $18,000 kusvika kuzviuru $20 kana $20,000. Nhasi mutengo werofu rechingwa wanga uri pamadhora ari pakati pezviuru gumi nezvinomwe kusvika kuzviuru gumi nezvipfumbamwe ne300 kuchitiwo tsapo yehupfu inorema makirogiramu gumi yanga iri $6.50 kana kuti $114,237. Makirogiramu maviri eshuga anga achitengeswa ne$2.80 kana kuti $49,210 Zimbabwe dollars. Makirogiramu maviri emupunga anga achitengeswawo ne$2.80 kana kuti $49,210. Unowe mutengo mumwe chete wanga uchitengeswawo nawo tsapo yemupunga inorema makirogiramu maviri.